Manerak na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 7 2023. Makateerera kustudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pamwe kana vhota zuro rangu achitsvagarire delimitation kutoreva kuti basa redelimitation rese rakatopera pasina kopi yevhota zuro yaigona kuti inge ichionekwa ichiongororwa kuti zvakamira sei, saka ndofunga ndopane dambudziko.
Dare repamusoro rorasa chikumbiro chemumiriri weHarare North mudare reparamende vaRust Makam chekuti vapiwe gwaro revavhoti kana kuti voters roll.
Kana imi muchifamba muchirova vanhu nekuti handa waipa kuti zano yakaipa, haana kumbotaura kuti zano yakaipa kana zvaakaimba zvinonzi handiibotso, haana kuti zano yakaipa.
Muimbi Thomas Mapfumo oshora hurumende nekurambidza Wingi D kuimba kuchitungwiza. Varimi vakawanda vanoti vari kufara nemvura yakanaya mwaka uno zvekuti vari kutarisira kukohwa pakuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro rarasa chikumbiro chemumiriri weHarare North mudare reparamende vaRust Makam chekuti vapiwe gwaro revavhoti repamakombiyuta kana kuti Electronic Voters Roll nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission pamberi pesarudzo dzegore rino. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vachitura mutongo wavo, mutongi wedare vanevhakatiyo vatazvikodzere kuti zeke manikidzwa kubudisa gwaro iri risina kuiswa mambure kuti risatambwe tambwe naro kana kuti masecurity features. Vakatiyo vati kupave ruzhinji gwaro risina kuiswa mambure aya kunogona kukonzera kuti zvinhu zviite mhindigari munyika, sezvo vachiti nyaya dzesarudzo inyaya dzinogona kukonzera kusagadzikana munyika kana dzikasabatwa zvakanaka. Asi vakatiyo vakurudzirawo ZEC kuti ite izvi nekukasika vachiti pasi pemitemo yenyika veruzhinji vane kodzero yekuwana gwaro iri nemutoo wavanoda, asi mitemo iyi ichipawo ZEC simba rekuona kuti yaita zvese zvinokodzera kuti sarudzo dzaitwa murunyararo. Vanoona nezvekufambiswa kwesarudzo mubato reCitizens Coalition for Change muzvare Ellen Shiriedenga vati vakachamadzwa nezvaturwa nedare.
Apa kuchikora mutemo wenyika nokuti paElectoral Act Voters Roll ipublic document inofanira kupa munhu nemunhu wese anenge aapplya and abhadhara mari inokodzera. Asi apa tiri kuona kuti ZEC yakutoshandisa mitemo kuti vadzvinyirire vanhu tisaite scrutinize kuona kuti voters roll igwaro rakanaka rakagadzura zvakanaka. Tinozvibvunza kuti kaiko kana voters roll yacho ine mazvo isina problem, sei vachinyima vanhu kuti vaone kuti voters roll yakamira sei.
Mutungamiri webato reDemocratic Party vauraya izembe vati zvaturwa nedare izvi zvinogona kupa kuti sarudzo dzisafambe zvakanaka.
Izvi zvaitiwa izvi kunzi rinzi risabudiswa zvinotaura kuti zvazvo muchivande. Zvino zvinhu zvomuchivande zvinenge zvisiri zvapajekerere. Voters roll chinhu chakafanana nebhaibheri rokuti harigoni kunzi ringanzi, harifaniri kupuwa munhu. Bhaibheri rinongopuwa munhu vanoverenga mavhesi vachiverenga vasina chavanochinja. Saka ndo zvakafananawo nevoters roll iyo iyi. Zvazvatodai zvinotaridza kuti chava chipakirwa pane zvavasingadi kuti vanhu vazive zviri kuitika.
Asi vanokokera bato rezanu PF mudare reparamende vapupuraito garepi vati
mutongo unopa kugadzikana kunani nani zvake anoda kodzero, anoda kuti maelections edu aitwe nenzira yakanaka pasina kufungidzirana, unofana kufara nomutongo uyu. Saka ndinowirirana zvikuru nefungwa idzodzo dzokuti ZEC ipuwe mukana wokubudisa gwaro chete kana iyo yagutsikana uye yaisazve masecurity features zvinoita kuti mhesva mukono dzinoda kuparadza chimiro chesarudzo dzedu dzisaona mukana wokutamba nokubata bata rugwaro rwedu rwevota zero.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reelection resource center vasolomon bobosi bhuno vatiwo
vota zero rinofanira kunge riine mastages nguva nenguva rarinenge richiupdatewa, kureva kuti masecurity features aya anofanira kunge achiupdatewawo nguva nenguva zvekare. Saka zvinogona kureva kuti zvakafanana neipapa pamwe kana vota zero ranga achitsvaga riri delimitation, kutoreva kuti basa redelimitation rese rakatopera pasina kopi yevota zero yaigona kuti inge ichionekwa ichiongororwa kuti zvakamira sei. Saka ndofunga ndopane dambudziko.
Vamakam vakaenda kudare repamusoro vachiti vanoda electronic voters roll iri kuti varipenengure pamberi pesarudzo dzegore rino, kana paine zvinoda kugadziriswa zvogadziriswa paine nguva. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatarisirwa kutara zuva resarudzo munguva pfupi iri kutevera, uye ZEC inotiwo ine urongwa hwokupinda mune veruzhinji ichinyoresa vanhu kuvhota musarudzo dzegore rino. Urongwa hwemazuva gumi uhu hunotanga nemusi wesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mashoko atichangotambira anoti muzvare Bona Mugabe, mwanasikana wevaimbo wemutungamiri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe, vaenda kudarire pamusoro vachiti vave kuda kurambana nemurume wavo Vasimba Chikoure, vachivapomera mhosva yekuita gumbo mumba gumbo panze. Vaviri ava vakachata muna 2014. Muimbi Thomas Mukanya Mapfumo ari kushora zvikuru zvakaitwa nemapurisa zvekurambidza muimbi Wingi D kuimba kuchitungwiza nemusi wemugovera, achiti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havaifanira kuregedza zvinhu zvakadai zvichiitika munyika inozviti neutongo hwejekerere. Mapfumo anotiwo vari kutonga vakwegura vave kufanira kusiyira basa vanotemwa dzinobva ropa vakaita semutungamiri webato reTCCC vaNelson Chamisa. Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti sebato havapindiri pane zvinoitwa nemapurisa. Bato rezano PF rakatoita kongresi rikati rinomirirwa navamunangagwa musarudzo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanga vasati vapirwa zvizere nemapurisa yekuchitungwiza pane zvakapa kuti varambidze Wingi D kuimba. Hatina kukwanisa kubatawo mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata Mapfumo.
Hazvisi zvinhu zvakanaka naka, hazviratidze kuti tiri nyika inokudza zvido zvevanhu, kwete. Ende hazviratidze kuti tiri nyika ine demokrasi. Munhu amanikidzwe kudya chaasingadi kudya. Munhu amanikidzwe kuti anofanirwa kuimba maimbiro atinoda isisu. Kwete. Kana imi muchifamba muchirova vanhu nekuti anzi waimba kuti zano yakaipa, haana kumbotaura kuti zano yakaipa. Kana zvaakaimba zvinonzi anzi ibotso, haana kuti zano yakaipa. Akaimba sesomwe aingoimba nefeeling dzake dzaaizwa kuti ndozvekuitika munyika. Inimi maakudaro kuramba kuti ataurire vanhu chokwadi. Hazvisirizvoka. Hazvisirizvo zvinoitwa. Imimi kana muri vanhu munoziva kuti we are a very popular party, tine following yakakura, muri kufamba muchirovere vanhu. Zviri kuratidza kuti imimi vanhu havachakudaika izvi, maakuita vanhu vekuforcereta. Hatidi kudaro. Nyika iyi haifanirwe kuonekwa ichitongwa nemakartel nemagangsters. Aiwa, nyika inoda mutungamiri. Iye mutungamiri wenyika wamunoti ED angadai akatopindira panyaya yemwana uyu semukuru wenyika kuti aizvo handimbozvida.
Imi muri munhu
imba panguwa apo panga paine chimurenga chicha munga kwaniso kupase yambiro kana kuti zvizvi nofanira kunge zviri kuitwa pari zvino takatarisa kuti winkano imbira ari munyika
batana kwevanhu vanoimba vanhu vekwanoimba vanofanira kuonekwa vakabatana havana kubatana vanhu vekuZimbabwe munoona kuti kana mamusician acho uyo anouya nekake kazita uyo achionetwa ketumazita komadii kubatana mukanyadzeto music wenyu umompawo zita rimwe chete hakuna kamusic kaukoka kawe iyo music yacho yamuri kutaura yana wingidi ndezvekuna ana Jamaica muri kupanzwisisa isu hatina chedu chatiinacho music yakapera kare kare yakapera nguva yana tinechigupo yana Oliver Mtukudzi nenguva yatakanga tiriko isisu music yezimbabwe ndopa yakaperera saka isu hatisi kukomberera munhu anoimba zvaanoda asi vanhu vemusic ngavabatani vaite chinhu chimwe chete vamire nemumwe wavo uyo ari kuharaswa vasambotyisidzirwa kwete vanofanirwa kuimba zvavanoda kuimba ende tinovakurudzira kuti vese vese vechidiki vese variko mazuva ano endai munovhotera Chamisa musaite zvenyu zvekutamba he is the modern guy ndiye munhu wemazuva ano ava 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 vave chinyakare mafofathers ari maancestors ari kurura nyika
Muimbi Thomas Mukanya mapfumo ari parunare kuOregon muno muAmerica namavhula sumhlanganyo wewe Studio 7. Vamwe varimi mumaruwa akasiyana siyana yemunyika vanoti kunyange vaimbenge vakabatiraura mumaoko vachityira kuti zvirimwa zvavo zvaizoparadzwa nedutu mupengo remhepo nemafasha muemvura. Kana kuti Cyclone Freddy, namo yavaitarisira yakazova makomborero sezvo kwakazonaya mvura shoma pane yaitarisirwa izvo zvakabatsira mbeu dzavo dzainge dzotsva dzisati dzaibva. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe muremi vatava kotsa chikunhuwe vemudanhire kwamakonese kwabhasera mudunhire kwagutu vanoti gore rino vanotarisira gohwo rakanaka nekuturuka kwemvura iyi
patai atanzwa kuti ichauya nemafashamu tanga totihutwa tikati nedzimba dzichauswa sezvegore rihaino igore rinakauya ratinatsira veu dzedu dzakaibva mwombe dzedu totarisira kuti dzinowana mvura kusvika kana muna October to September next year mvura inenge imuna kuti ndiri dzedu dzese dzakazara kana riri gohwo harwendo rino hatitauri mwari wakatinzira chose nokuti tinokohwa uyezve tiri bhizi kucheka mhunga kubvisa nzungu vamwe vaakutomhanya mhanya kubvisa chero rimo chaidzadzi nokuti gohwo ririko
izvi zvatsinirwawo nevamwe varimi vari kumatunhu akaita semashonerland east vanoti kunyange mvura yakamboita sekurambira mudenga pakutanga kwemwaka yakazouya zvakanaka zvapa kuti minda yavo iyevedze vamwe vakaita savalen mo magave kwasadza kuchivhu vanoti vakatarisira kuita maguta
saka ndingati pari zvino mbeu dzedu dzinoratidzika zvakanaka chose zvokuti gohwo redu ringangova zvaro rinenge rakanaka tabva munjodzi yatanga tatarisana nayo yokuti tanga toona sokuti mbeswa dzedu dzichakona kusvika asi chimiro chavapo pazuva ranhasi ndechokuti mbeu dzedu dzavanani asi
mumwe mugaro wekumidlands kumberengwa vataita zvishumba vanotiwo vari kutarisira kunonga-nonga zvekuti havazoende kunotenga upfu
saka nzara chaiyo chaiyo ndoona sekuti yatitizi iyi mvura yatakasangana nayo we have experienced good rains pathis past 2 weeks saka takutarisira kuti gohwo rinenge rakanaka risina kunyanya kunaka zvaro kana kunyanya kuipa asi hakuna anozondotenga chikafu ndomamirira zvakaita kuno kutarisa zvesora remombe rakawanda chaizvo zvekuti kuzvipfuyo zvedu hatina chekuchema
nyanzvi munyaya dzezvekurima vacraig evan vanoti kunaya kwemvura zvakanaka kwapa vakawanda mukana wekukohwa pakuru
hongu mvura yakanaya totenda zvikuru asi tichiri kungodawo kuti ichingozadzikize kuti zvibagi kana kuti zvirimwa zvedu zvinatsotipawo gohwo neunaku hwatakatarisira kubva kuzvirimwa zvedu ikangonaya kamwe chete kana kaviri chete aiwa matura fasha fasha anenge ari maguta chete chete
vamwe varimi vanoti zvirimwa zvakaita senzungu nyimo nemhunga zvakatosvika zvekuti vave kutokohwa kunzvimbo dzakaita sekwagutu bhikita chivhu gwanda nemwenezi varimi vanoti chimwe chibage chakatanga kurimwa nemvura yakutanga changa chava kutodyiwa munzvimbo idzi. Hatina kukwanisa kunzwa kuti bazi rezvekurima rinoona sei mwaka wekurima uno sezvo gurukota rezvekurima Dr. Ancius Masuka vanga vasingadairi nhare yavo kana kupindura tsamba mbozha. Munyori mubazi iri Dr. John Basera vati chitumire mibvunzo asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mutimba.
Musangano unotarisa nyaya dzekodzero dzemadzimai unokokerwa nesangano reUnited Nations uri kuenderera mberi muNew York nhasi. Mumwe ari kumusangano uyu mukuru wesangano runoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume kana kuti Gender Commission, amai Virginia Muhanigwa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Zimbabwe Gender Commission sesangano rinomirira nyaya dzekodzero dzevanhukadzi nevanhurume nekusimbiswa kwevanhukadzi. Tinotarisira kuti kana takatarisa Commission on the Status of Women inove iyo ine dingindira rekutarisa kuti ndezvipi zvatingaite kuti vanhukadzi nevanasikana vawanewo mikana yekushandisa yatinoti pachirungu technology and vakwanisewo kuwana education, zvichibudira kuti kana vachinge vawana izvozvo vanokwanisa kuonekwawo vachiparticipata kana kuti vachivewo muzvirongwa zvakasiyana siyana zvekusumudzira nyika kune tsika nemagariro, kune zveupfumi hwenyika, kunyangwe takatarisa kana zvematongerwo enyika. Saka isusu takatarisa uyu musangano uri kuitwa tinoona kuti unopa mukana kune vanhu vakasiyana siyana Zimbabwe iripo kuti tiwane dzimwe pfungwa dzekuti ndezvipi zvatingaite kuti tisumudzire kuparticipata kana kuti mukana kuvanhukadzi kuti vange vachipindawo muzvirongwa zvenyika.
Zvii zvamawanikwa muchikurukura pamusoro pezvazvo muzuva ranhasi?
Tinotarisawo zvatatarisa nhasi tichinzwa nyika dzakasiyana siyana nemasangano akasiyana siyana anga achitaura kuti ndezvipi zvingaitwe kuti tiwanikwe tichiyananisa mukana nekusimudzira vanhukadzi kuburikidza mukushandisa iyo yavanoti technology.
Zvii zvanga zviri kutaurwa takatarisa nyaya yekushandiswa kwezvivhitivhiti?
Zvabudawo futi kuti technology inoshanda paviri sebanga. Saka technology ikasashandiswawo zvakanaka kana takatarisa nyaya dzemasaisai zvinoreva tichawanikwa technology iyo ichishandiswa kuita kugender based violence kuvanhukadzi nevanasikana. Saka chimwe chichabuda ndechekuti ndedzipi nzira dzatingashandise senyika semamember states eUN kuti tinge tichiita kuti technology ishandiswe zvinosumidzira mukana kuvanhukadzi nevanasikana.
Mukuru wesangano runoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume reZimbabwe Gender Commission, amai Virginia Muhanigwa, vari parunare muNew York muno muAmerica naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Vechidiki vakawanda vanoti vari kusangana nedambudziko rekushaya nzvimbo dzekutandarira kumaruwa kana kuti recreational facilities. Izvi zviri kuitika matunhu akawanda, kunyange hazvo mamwe matunhu aine nzvimbo shoma dzekutandarira dzakavandudzwa. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki ava vanoti nzvimbo dzavanogara hadzina nhandare dzekuitira mitambo yakasiyana siyana, izvo zviri kuvasiya vasina zvekuita zvinovavaraidza. Mumwe mukomana wechidiki, Makomborero Mafukidze wekwaMurewa, anoti akaita rombo rakanaka akakwanisa kuenderera mberi nedzidzo yake pachinoi University of Technology apo pane nzvimbo dzekutandarira dzakawanda. Asi Mafukidze anoti haana zvakawanda zvekuita zvinobatika kana ari kumba.
Sekuti tabva kuchikoro hatungogara yedu tongotaurawo kana zvenhau dzebhora kana kuti vaimbi.
Mumwe musikana wechidiki, Michelle Zvingwaru, uyo anobva kumasvingo, anoti nzvimbo yake haina pekuitira mitambo yaanoda. Anoti odai hurumende yabatsira mukusimudzira nharaunda yake.
Isu kumasvingo kuzaka dai zvaikwanisirawo kuti tavakirawo macommunity hall tupote tichisangana sevechidiki tichidzidzisanawo zvimwe zvidobidobi zviriko mazuvano, mibato yemaoko nezvimwe zvakangodaro daro.
Nepamusana pekushaya zvinovaraidza vechidiki kumaruwa, mumwe mudzimai anobva kuMhondoro asina kuda kudomwa nezita rake anoti vechidiki vanopedzisira voita misikanzwa.
Kushaika kwenzvimbo dzekutandarira rave dambudziko huru muno Manyamwe daMhondoro, nekuti vanasikana vedu vapera kuitwa madzimai vari vana vadiki. Kana vari vanakomana vaakutora zvinodhaka, vaakupindwa nemweya wekuba chaiwo. Vanokampeina vaya vachida kuvhoterwa, dai vakampeinawo vachitivakirawo zvinhu izvi kuti tiwanewo chinovaraidza vana vedu, vambomira kukampeina vachitipa chimbeu yechibage.
Nyanzvi inorwira kodzero dzevechidiki vatichaona mubvuyiwa. Vanoti kushayikwa kwenzvimbo dzekutandarira kumaruwa kuri kukonzera kuti matarende vechidiki vemunzvimbo idzi asabude pachena, uye vatadze kuwana chouviri kubudikidza nezvipo zvavanoberekwa vanazvo.
Tarenda remwana rinongogumira ikoko kwavanenge vari muzvikoro, ndokunge vawana mukana zvakare wekuenda muzvikoro. Inongova mbiri yekuti nhingi anomhanya, asi haana kumwe kwaanozoenda kuti anokwikwidza nawo nevanoujarijari vedzimwe nyika, nekuti vanomuona vatinoti ivo vanhu mascouters havakwanisi kusvika kugrassroot nekuti kunenge kusina nhandare dzacho.
Taedza kubata sachigaro wekomiti inoona nezvevechidiki mudare reHouse of Assembly vaMathias Tongofa vezanupf, asi havana kukwanisa kutiudza kuti vane matanho avari kutora here ekugadzirisa dambudziko iri. Asi mumiriri wehwange mudare reparamende vaDaniel Molokele veCitizens Coalition for Change vanoti vachakurudzira zvakasimbisa bazi rinoona nezvevechidiki kuti richimbidze kugadzirisa mamiriro akaita zvinhu kumaruwa.
Inyaya yakabva nechekure munguva yekutonga kwevarungu muno, vaiita zvinhu zvakadai kumataundi vasingaiti kumaruwa. Saka tichakurudzira separamende kuti Ministry of Sports, Youth and Recreation kuti vabude nenzira yekubatsira vanhu vekumaruwa kuti vawane nzvimbo dzokutandadzana ikoko.
Mukuru anoona nezvemitambo pamwe nekuvandudzwa kwenzvimbo dzekutandarira mubazi rinoona nezvevechidiki Dr. Eugene Chidakwa vanoti ichokwadi kuti nzvimbo idzi ishoma kumaruwa, asi bazi ravo rakatotanga kuvaka pamwe nekuvandudza dzimwe dzenzvimbo idzi mumatunhu ose ari munyika.
We have identified places like Wedza Country Club.
Takatsvaga nzvimbo dzakaita seWedza Country Club, kozotiwo kuchiredzi kune pamuchambuta pamwe chete nekugutu kwatiri kusimudzira nzvimbo yemutambo nekuzvivaraidza parafa moyo.
Asi vamwe vanoti nyaya yekushomeka kana kusatowanika zvachose kwenzvimbo dzakavandudzwa dzekuti vechidiki vakwanise kutandarira vari kumaruwa inyaya isingakosheswi nehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemari vamutuli Ncube kuti sei hurumende isiri kukoshesa nyaya yekugadzirisa nzvimbo dzekutandarira kumaruwa. Asi mubhajeti ravo ra2023 vaNcube vakaisa parutivi mari inosvika bhiriyoni imwe chete nemamiriyoni mazana maviri emadhore Zimbabwe semari yekushandisa mukuvandudza nzvimbo dzinoitirwa mitambo dzakaita seNational Sports Stadium neMagamba Hockey Stadium muHarare, Kumalo Hockey Stadium kuBulawayo pamwe neAquatic Complex kuChitungwiza. VaNcube hapana pavakataura nezvekuvandudzwa kwenzvimbo dzekutandarira kumaruwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vehurumende yemuMexico vanoti zvizvarwa zveAmerica zviviri pane zvina zvainge zvapambwa muMexico zvakafa. Mumwe wevainge vapambwa ava akakuvara asi mumwe haana. Matikitivha eFBI ainge ati achapa mubayiro wemari inosvika zviuru makumi mashanu kana kuti US$50,000 kuna achabatsira kuti vanhu ava vawanikwe. Vanhu ava vainge vari mumotokari vachangodarika muganhu weAmerica kuTexas vachipinda muguta reMatamoros kuMexico nemusi wechishanu. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStat yakazivisa kuti kukwira kwemitengo yezvinhu mwedzi wakukadzi kana kuti inflation kwakaderera kuenda pa-minus 1.6% kuchidzika nezvikamu zviviri nezviga zvitatu kubva muzana kana kuti 2.3% kubva pa-0.7% munandira. Inflation yepagore inonzi yakadzikawo kubva pazvikamu zana nechimwe nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 101.5% kuenda pazvikamu makumi mapfumbamwe nezviviri nezviga zvitatu kubva muzana kana kuti 92.3% pachishandiswa nzira itsva yekuongorora nayo kukwira kwemitengo yezvinhu yakaziviswa negurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube svondo rapera kuburikidza neStatutory Instrument 27 yegore ra2023. Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce Dr. Calisto Jokonya vanoti hazvishamise kuti kukwira kwemitengo yezvinhu kwakadzikira mumwedzi wakurume nekuti zvakagara zvichiitika gore negore munguva iyoyi yegore.
Maprizes nguva zhinji inova measure inflation munana January naFebruary hanyanyi kukwira maningi nokuti vanhu vanee vabhadhara maschool fees zvapera, saka vanhu havana mari dzakawanda nguva iyoyo ende havatengi zvinhu zvakawanda. Saka izvozvo zvinogona chokwadi kuti inflation idzikire. Ende ukatarisawo maprize mumaketi zvaanga ari February naJanuary anga asina kunyanya kuipa, anga asina kunyanya kukwira.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanotsanangura zvinoreva kuderera kwemitengo yezvinhu uku uko kwakaitika muna kukadzi.
Zvazvinongoreva kana vachiti monthly inflation rate yaFebruary yanga iri pa--1.6%, zvinongoreva kuti on average mitengo yezvinhu munyika muekonomi yakaderera nepesendeji iyo ye-1.6 between January wegore rino naFebruary wegore rino. Normally kana inflation tichiti iri negative kungorova kuti mitengo yezvinhu iri kuderera kana kuti yatinoti mueconomics deflation. Of course zvinoita sekusagashirika kuti mitengo yezvinhu ingaderere muZimbabwe, isperaraisa kuti makaona kuti even mitengo yezvinhu zvakaita semafuta yanga ichingokwira, iri kuramba ichingokwira. But of course ikonomi yedu zvedu ya highly dollarized.
Asi vanoongorora zveupfumi vamasimba kuchera vanoti wokuderera kunonzi kwakaitika mumwedzi wakukadzi pakukwira kwemutengo yezvinhu kunonetsa kutambira pachionekwa zvakare kuti mitengo yezvinhu iri kukwira zuva nezuva.
Vateereri vanopinda muzvitoro vachitenga vanoziva kuti ichocho hatisi chokwadi. Takatotarisa kuti tengo yezvinhu zvinokwidza inflation yakafanana nepeturu nedhiziri iri kuramba ichikwira, nezuro takatonzwa kuti yakawedzera nedzimwe 3 cents. Saka ndinoona sokuti -1.6 inflation rate inenge isina kutonakirawo chero upfumi hwenyika kana yasvika pamatano akadaro. Asi haisi yechokwadi, haisi yekuti vateereri vanofanira kunyanya kubatikana nayo.
Panyaya yekuti Zimstat yave kuongorora kukwira kwemitengo yezvinhu ichishandisa zvose dhora remunyika nedhora rekuAmerica, nyanzvi mune zveupfumi uye vari sachigaro vekomiti yePollard inoona nezveupfumi vaTrust Chikohora vanoti
vangangonge vakazviita mumutemo yezvino kuti zvaive zvaakutoitiwa inonzi blended rate iyoyo. Zimstat yange yaakutobudisa mafigures akadero because muno munyika toshandisa mari yekunze zvese neyemuno.
Gavhana vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vakazivisa mazuva mashoma adarika kuti nzira yekuongorora nayo kukwira kwemutengo wezvinhu pachishandiswa inflation mbiri dzinoti yedhora remunyika neyedhora rekuAmerica ndiyo chaiyo inoenderana nemamiriro eupfumi hwenyika pachitariswa kuti mari yekunze yave kushandiswa zvakanyanya mukutengeserana munyika. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk chevechidiki The Connection chatinotaura nevechidiki nezvavanosangana nazvo muupenyu chinouya nhasi na8 PM. Nhasi tiri kutarisa kurudziro dziri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika dzekuti vechidiki vanyorese kuvhota musarudzo dzegore rino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Dare repamusoro rarasa chikumbiro chemumiriri weHarare North mudare reparamende vaRust Markham chekuti vapiwe gwaro revavhoti kana kuti voters roll. Muimbi Thomas Mapfumo anoshora hurumende nekurambidza Wingi D kuimba kuchitungwiza achiti vari kutungamira vakwegura. Varimi wakawanda vanoti vari kufara nemvura yakanaya mwaka uno zvekuti vari kutarisira kukohwa pakuru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiya muina Gaino Gumede Saidi.
Soku isika descend.